Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana kwa tereri, tunosanga na zokara manero anasi, uli musi wechipiri kuvumbi 13, 2021. Maka tereri kwa Studio 7, nefinyuri enya zirigitika muZimbabwe, zamuno piwa na Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwakanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization WHO rinoti nhomba dziri kushandiswa muZimbabwe dzakagadzirwa kuChina hadzisati dzatambirwa nesangano iri zviri pamutemo. Mumiriri weHarare West mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri wasachigaro mubokare vechidiki muzvare Cecilia Chimbiri vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare rinopa mutongo unomisa danho rakanga ratorwa neHealth Services Board rekurambidza mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo kumirira vakoti munhaurirano dzemihoro. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Health Organization WHO rinoti nhomba dziri kushandiswa muZimbabwe dzakagadzirwa kuChina hadzisati dzatambirwa nesangano iri zviri pamutemo kuitira kuti dzishandiswe neveruzhinji mukuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. WHO inoti ichiri kuongorora nhomba idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wehu muZimbabwe, Dr. Alex Gasasira, vati nhomba dzekuChina dzinogadzirwa neSinovac neSinopharm dzava padanho repamusoro-soro mukuongororwa, uye vanotarisira kuti panopera mwedzi uno wakubvumbi huu inenge yapedza kuongorora nhomba idzi.
The stand of WHO is to encourage vaccination. We also encourage all vaccine manufacturers to submit the information about their vaccines to WHO as soon as possible so that WHO can review and include those vaccines in the WHO approved list. So those ones are amongst the vaccines that are at a very advanced stage of being evaluated. We do hope to get the WHO position, you know, before the end of this month or early next month.
Sehu tinokurudzira kubaiwa kwenhomba, tinokurudzirawo vagadziri venhomba kuti vakurumidze kuunza kuhu information nechepita nenhomba dzavo kuti tiongorore pamwe nekuisa pamushonga inenge yatendedzwa nesangano rehu. Mishonga inogadzirwa neSinovac neSinopharm ndeimwe yavepadanho repamusoro-soro rekuongororwa, uye tinotarisa kuti panopera mwedzi kana kutanga kumwedzi unouya huu inenge yazivisa pamire nhomba idzi.
Mashoko avagasasira anoburitsa pachena kuti nhomba dzeSinovac neSinopharm dziri kushandiswa munyika hadzisati dzapiwa chitambi nehuu kuti dzishandiswe neveruzhinji. Vachibvunzwa neStudio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa here kuti nyika dzishandise nhomba dzisati dzakomekedzwa nehuu, vagasasira vati sesangano vanokurudzira masangano anotarisa mishonga munyika dzakasiyana-siyana kuti aongorore nhomba idzi dzisati dzashandiswa. Vagasasira vati sangano rinoongorora nekubvumidza mishonga munyika reMedicine Control Authority of Zimbabwe rakati rakatarisa nhomba iyi rikagutsikana kuti yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. Zimbabwe pari zvino iri kushandisa nhomba mbiri dzekuChina, yeSinovac neSinopharm. Nhomba dzekuChina idzi dzinonzi dzaita mutauro kune dzimwe nyika, kunyanya nhomba yeSinovac inonzi dziviriro yayo yakaderera pane zvaive zvataurwa neChina. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kana nhomba ichidzivirira nezvikamu zvinopfuura makumi mashanu, chinhu chakakosha mukudzivirira ndufu nezvikamu izvozvo.
Kana paine protection iri above 50% saizvozvo, tinototi half a loaf is better than nothing. Pane kuti tibve tatorambira kure tobva tati aiwa mavaccines aya ashandi. Mavaccines haadai, aiwa. Iyo 62.5% inowanikwa kune vamwe vanhu. Chinotori step yakakosha kune ruzhinji, sezvo anenge achipuwa kune vanhu vakawanda.
Vamarisa vatiwo, kana vanhu vakabayiwa pamwe nekutevedzera zvinokurudzirwa zvekupfeka mamaski nekusaungana nekugesa maoko, zvinobatsira mukurwisa chirwere ichi. Vamarisa vatiwo, mimwe mishonga inonzi nedziviriro iri pamusoro, inonetsa kushandisa nekuda kwezvinodiwa pakuichengetedza. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati chakanyanya kukosha pari zvino kuti Zimbabwe iite tsvagiridzo yekuti nhomba idzi dziri kushanda zvakadii munyika.
Chakanyanya kukosha izvino ndechekuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vana veZimbabwe kuti kushanda kwenhomba iyi yeSinopharm neSinovac yakazoira mushure kwakamira sei, nokuti tatobaya nhomba yekuwana vanodarika 195,000. Tofana nge taane ruzivo izvino renyanzvi dzesainzi, vanofana nge vatosevenza samu dzacho dzokuti izvo nhomba iri kushanda zvakadini.
Vamadzorera vati mashandiro enhomba anosiyana siyana uye hapana chakaipa mukumira kushandisa nhomba kana zvaonekwa kuti hadzisi kushanda zvakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rebasi rezveutano nezvenyaya yenhomba dzekuChina, asi vachitaura pakasvika nhomba yekutanga munyika, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati zvimwe zvinotarisirwa neZimbabwe panhomba machengeterwo enhomba idzi vakapa muenzaniso wenhomba yeSinopharm iyo vakati iri nyore kuchengetedza munyika sezvo zvikwanisiro zvaidiwa zvakagara zviripo munyika. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pamusoro muSADC mukubaya nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mudariri reparamende vari nhengwe MDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri waSachigaro muboka revechidiki muzvare Cecilia Chimbiri vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare ramajistrate vaDennis Mangosi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita nekusatevedzera mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachinzi vakataura nevatori venhau panze pedare ramajistrate muHarare. Dare iri rati hapana zvitsva zvachinja kubva zvavakambonyimwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba, richiti vakaregwa vanogona kuramba vachipara mhosva. Mune imwe nyaya, dare ramajistrate rekumasvingo rapa kanzura weMDC Alliance mukanzuro yeChiredzi vaGilbert Mutubuki mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vagari vekuchivi kupandukira hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare Patients Madondo vati vamutubuki vabhadhare mari inosvika zviuru zvishanu zvemara TGS uye varambe vachigara kumba kwavo kuChiredzi. Mutongi audza dare kuti vamutubuki pamwe chete nevamwe vatsigiri vebata ravapfumbamwe avo vakasungwa vakapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondo rapera vakapora mhasva iyi musi wa11 mwedzi wapera pazvitoro zvemhandamabwe kwaChivi. Gweta riri kumirira vamutubuki vaMartin Mureri veZimbabwe Players for Human Rights vati vamutubuki vanzi vadzoke kudare musi wa6 mwedzi unouya.
Tauya pakoti ndapinda mukoti vapiwa ivo bhero vanzi vabhadhare 5,000 RTGS with the clerk of court Mashingo.
Vamutubuki vanzi vakaita musangano zvisiri pamutemo uye vaifurira vagari kuti vapandukire vamunangagwa kuitira kuti vabviswe panyanga nechisimba. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDerek Charamba vati vari kunyunyuta zvikuru nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzechidiki vachisungurudzwa mumatare nemumajeri.
Isu seMDC Masvingo Alliance yutungamirwa na wachamisa atisukufara mshukuru niya yungu sungwa sungwa kunetuwa wanawa doko mayuthi edu achisungwa nye azane basa rosi shtunye hatu kwa WhatsApp utusineka na nomsoro when they are addressing real issues atili urumende ino gondera mkoni koni mago haripo mago hii kono miadakwa hakuna mabasa dora kakadona sunasukufara mpwa wanufana shara ngombe zao badala mchero wa deep $2 US dollars wanakura mabondi ndo nye azitofa nge jitata mfupa zizi ndo nye achi azitofa nge jitata mfupa zizi kule kura yusungava na watuwa yunga itala WhatsApp
umeo nyaya kanzuri yekutare masingo na asia tura mashoko yekuti ya dzikisa mchero ye mfura nezhikamu makumima viri kufamzana jitewe la kuchema chema kwa kaitu wanewagari awangewa kutaza kupatala mariaka kuizwa mpaji tire gureri ino vachitaura pamusangano nevatori venhau meya wekutare masingo vakule nimaboke vati vakatura dano iri mushure mekuona kuti vagari vazhinji vakange vaomerwa nekubhadhara mari dzemutero idzo dzakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura mazana mashanu mubhajeti regoreri ino.
Ya sisi tatavirenga tipane ma areas anosvika 6 atika but ese tikazimabatanza on average inenge iri 20% takatarisana nemamiriro akaita economy yedu ino zvedu kuti vanhu vane kugozhekwa kwavanako kunyanya ichitarisa kuti dzimengwa masalaries avo haana kukwira bati dambudziko rinozonyanya kuita ndere kuti kwatisingatotendedzi kubata kune mari dzakawanda sekunana mvura hatigoni kukubata uyezve tinotochemawo nevagari nokuti vanotisupplya machemicals nezvimwe vakazvikwidza ende havasi kuzvitarisa kuti vagari vari kuwana mari chavo chavari kungodai mari yokuti vakwanise kutipa maservices avo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira ati kanzuri yakatora danho iri isina kunzwa pfungwa dzevagari nekudaro havari tambiri.
Zvataurwa nekanzuri hatisi kumbozvibvumirana nazvo kana 20% yavari kudzisa nayo chokutanga pavakakwidza kusvika mu500% vakati consult. Vakauya vakaita mabudget consultative meetings. Saka takatadza kuti vakuda kudzisa vapinde muvagari. Vavaudza kuti ndozvatafunga izvozvo kuti tidzise ne 20% chii. Zvakare 20% yavari kutaura kubatana kumeso chaiko nezvanatsurona gudo zvavari kutiitira. Because ukatarisa the difference between 20% ne 500% is just a drop in the ocean. Havana zvavaita vagari vakaomerwa nevato reduce ne about half of that amount kuti vatu vanhu vakwanise kubhadhara marets because ichichangoitika nechekuti marets aya zvikwereti zvichiramba zvichingodurukanidzana.
Vagari avo vaimbobhadhara mari dzinosvika mazana mashanu dzemaRTGS pamwedzi vave kubvisa mari inosvika zviuru zvitatu zvemadhora emaRTGS mwedzi woga woga. Guta remasvingo rakatarisana nedambudziko remvura rave nemwedzi inopfuura mitanhatu vagari vachiwana mvura mudzimba dzavo kaviri pasvondo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dare repamusoro rehigh court nasira pamutongo unomisa danho rakanga ratorwa nehealth services board rekurambidza mutungamiri wesangano ravanamukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vainokidongo kumirira vakoti munhaurirano dzemihoro dzinoitwa pasi pehealth services bipartite negotiating panel. Health services board yakanga yatora danho iri ichipa chikonzero chekuti vadongo avaimboshanda semukoti pachipatara chesale mugabe vakanga vasisiri mushandi wehurumende mushure mekunge vasiya basa. Asi sangano reZimbabwe Nurses Association pamwe chete navadongo vakapikisa danho iri kuburikidza nekuenda kudare rehigh court vachiti rakanga rakanangana nekunyaradza vadongo avakanga vaendesa mushandirwi kumatare edzimhosva mune imwe nyaya vachipikisa danho rekurambidza mashandiro evakoti aive penguvayo kana kuti flexible hours. Vachipa mutongo wavo mutongi wedare repamusoro Justice Webster Chinamora vanonzi vati hapana mutemo unorambidza vakoti kumirirwa munhaurirano nemutungamiri wavanoda zvisinei nekuti anoshanda muhurumende here kana kuti kwete. Studio 7 yakundikana kubata gweta rehealth services board vachitekuteku avabva kuhofisi yegweta guru renyika kana kuti Attorney General's office. Asi vadongo havanga vachimirirwa mudare navatinotenda matonhodze vekambani yemagweta yematizanadzo and Warhurst vanoti vanotambira nemufaro mukuru mutongo wedare repamusoro uyu sezvo vasimbisa mashandiro avo mukumirira vakoti.
Vakanyora tamba vachindi
kuzoti vatore danho iroro hamuchisiri mushando wehurumende here?
Yes, ini ndakarekedza basa muhurumende.
Saka matanho ama kutora ekuenda mberi ndeapi zvichitevera mutongo wapiwa nedare uyu? Imi sangano renyu rinongomirira vashandi vari muzvipatara zvehurumende chete here?
Isusu sebazi rezvina reZimbabwe Nurses Association rinomirira vanamukoti. Tinomirira vanamukoti vakawanda vakasiyana-siyana. Tina vanamukoti vanoshanda kuhurumende, tina vanamukoti vanoshanda kumasiti kanzo, kuna vanamutare, vana Harare City kanzo, kuna vanagweru. Tine vanamukoti vanoshanda kumaprivate hospitals, kuna vanamatadei. Mamwe maprivate hospitals nevashandi vari kumamission hospitals vatinomirira zvinova nhengo seZimbabwe Nurses Association. Saka isu kwatiri kana tina mukoti wekuprivate watavhotera kuti ave president kana kuti ave secretary general anonga atoripo kumirira vashandi vavo vose vari kuprivate vari mupublic sector zvichienda zvakadaro kana kumamission hospitals. Saka ndizvo zvava zvatinirwa nedare reHigh Court kuti hazvinei nekuti munhu anoshanda pati kuti agozomiririra vashandi. Saka izvi zvabva zvaita kuti isu tive tine simba rakawanda rokumirira vashandi vedu pese pese kwavari.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti zina vaino kidongo vari parunhare muHarare nestudio 7. Yashika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo Benin yakamirira zvakabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo, vanhu vakawanda vemunyika yekumadokero kweAfrica iyi vanga vakatarisira kuti nyika iyi ichaenderera mberi negwara rayo reutongo hwejekerere mudunhu iri. Asi nyanzvi dziri kuongorora zviri kuitika mudunhu rekumadokero kweAfrica iri dziri kushushikana kuti Benin iri kutevera gwara redzimwe nyika dzakaita semuvakidzani wayo Chad, iyo yakaita sarudzo musi mumwe chete neBenin, uye iri kutarisirwa kuwedzera utongi hwava Idris Deby avakatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu. Gurukotara zveudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muBrussels, umo vari kutarisirwa kusangana nemadzisawira eAmerica ari munyika dzemuEurope pamwe nemugungano reNATO. VaBlinken vari kutarisirwa kukurukura pamusoro peRussia iyo iri kuunganidza mauto ayo kumugano neUkraine, uye nyaya dzekubatana kwemadzisawira eAmerica muurongwa hwemuAfghanistan. Hurumende ichiri kutsvaga nzira dzekukwezva nadzo vekunze vanoda kuuchika mari dzavo munyika kuburikidza nemusika weVictoria Falls Stock Exchange, asi makambani akawanda anoti haana chivimbo chekuti anozowana mari dzavo here dzekunze kana achinge odzida. Musika uyu wakaparurwa gore rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura musika weVictoria Falls Stock Exchange muna gumi guru gore rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati uchabatsira vekunze vaichema-chema kuti vainge votadza kuburitsa mari dzavo dzekunze kunze kwenyika kubva muna 2016. Musika wekuVictoria Falls uyu wakaparurwa mushure mekunge zvinhu zvaita manyamamire nerongo paZSE. Kubva muna Nyamavhuvhu kusvika muna gumi guru, makambani ekunze ainge atengesa mashares avo paZSE anosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vachishandisa mukana wainge waunzwa nemusika wekutengeserana kana kuti foreign exchange auction uyo wakaparurwa nebhanga guru renyika reRBZ muna Chikumi gore rapera. Asi nyanzvi munyadze zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti zvinhu hazvisi kunyatsofamba zvakanaka pamusika weVictoria Falls Stock Exchange uyu.
Urongwa hweVictoria Falls Stock Exchange hwakaparurwa nechinangwa chekukwezva mainvestors kuti vanga vachiuya kuZimbabwe. exchange market iri kungo dealer chete ne foreign exchange kwa nema US dollars. Parish no tukwa noti company mwe chete ya kwanza mwe chilista pamsika uyu. Inowe Sidco International. Nyaye ma capital inflow ne ma investment inflows munyika ari kuafektwa maonero angu ne nyaye COVID-19 yaunza ma uncertainties kuma investors angada ari kuisa mari uyo zvakare ne economic environment in general munyika.
Vativo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kutanga zvagadziriswa
institutional reforms akaitwa anobatsirawo kuti tikwanise ku unlock more investments, more capital inflows into the country. Zvaita kuti makambani akawanda anga achida kulista pamusika weVictoria Falls Stock Exchange.
Imwe nyanzvi munyanzvi zvehupfumi vaVictor Boroma vatiwo vakawanda vachiri kuzengurira.
Vemakambani emuno nevamabhizimusi ekunze vachiri kuzeza kupinda pamusika uyu. Nekuda kwemamiriro eupfumi arimo mukati menyika, takatarisa sarudzo dzegore ra2023 riri kuuya, uye dambudziko rinosanganikwa nayo riri mabhizimusi emuno kuti vaburitse mari dzavo kuti vaende kumabhanga ekunze, iyo yatinoti dividend repatriation, inova inonetsa.
Vaboroma vati Zimbabwe iri kuonekwawo seyakageza negoka munyama.
Zita reZimbabwe senyika ekunza mari kana kuti yatingati investment destination richiri rakati svibei kunyika dzekunze, kunobva mari yakawanda iyo inonzi foreign direct investment, nekuda kwezvakamboitika kumashure kusanganisira mamiriro eupfumi, matongerwo enyika, uye kurasikirwa nemari nekuda kwekuchinja-chinja kunenge kuchiita mitemo yemari yemuno. Makambani anechitsama ari kutobvawo pamusika watinoziva wagara uripo weZimbabwe Stock Exchange nekuda kwekushaya mari dzavanenge vachitarisira pamusika uyu, uye nekuda kwekusamira zvakanaka kwoupfumi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanovimba kuti mamwe makambani makuru akambomiswa kutengesa pamusika weZSE navamutuli Ncube akaita seOld Mutual achaendeswa kuVictoria Falls Stock Exchange.
Vamutuli Ncube vamboti kutenga nekutengeswa kwemashare ekambani yeOld Mutual nePPC zvimborambe zvakamira. Nenyaya iyoyo yanga yakungoitika kuti vanhu vanga vachitora mashezi ivava vachiendesa kunze vobva vatengesa. Saka ndiyo inoti fungibility nechirungu. Zvakabva zvambomiswa vachiona kuti zvofambiswa sei. Pakabva pazoiswa Victoria Falls Stock Exchange iyo inobvumidzwa kutenga nekutengeserana nema US dollar. Ndiyo kwanga kuchidzwa Old Mutual nePPC neSidco dzinofanira kunotengeswa ikoko.
Mukuru weZSE vaJustice Boni vanoti kuti zvinhu zvinyatsofamba pamusika weVictoria Falls Stock Exchange panoda homwe yemari inosvika mamiriyoni matatu yekuAmerica inoshandiswa sechibatiso kuitira kuti vanenge voda mari dzavo vadziwane nyore. Vanoti vari kuumba homwe iyi vachishanda nebhanga guru renyika reRBZ. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makanzuru emadhorobha nemaguta akawanda atanga kurambidza vagari kutengesa mabhero embatya mumisika yavo senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzehupfumi dzinoti uku kuomesera veruzhinji vari kupona nekutengesa mabhero sezvo munyika musina mabasa. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemutare ndiyo yatanga kutora danho iri ichiti iri kutevedza mutemo wehurumende uyo unorambidza kupinza mabhero munyika pamwe nekuatengesa. Meya vemutare vaBlessing Tandi vati kanzuru yavo inotevedzera mutemo nekudaro kubvira pakatanga denda reCOVID-19 vakakurudzirwa nehurumende kuti vatevedze Statutory Instrument 6 of 2014 inorambidza kupinzwa nekutengeswa kwemabhero munyika.
But in social of now, at different good features are guided by my statutes. Star statute reported as a mutemo, like you know, Pakatanga COVID, you know, government was very hard on that. And I think my Bera, my Margaret, and Margaret was there. COVID, whatever this is.
Vati handi chido chekanzuru yavo kurambidza vanhu kutengesa mabhero sezvo achiziva kuti ndiwo pane raramo yeveruzhinji.
Vazhinji vanochema ndakaisaid kuti maclients acho vanava mabeneficiaries vakaita unge teni ndakapeka bhero neari kutengesa vacho ese tinenge tiri panguva yakaoma parizvino because hanikwanisi kutenga vanaotenga hembe mbiri kana nhatu dzebhero. Ndakwanisa kunotenga hembe imwe chete nawo pashop saka chiziina disadvantage.
Meya weGweru zvakare vari mutungamiri weUrban Councils Association of Zimbabwe vaJosiah Makombe vati zvave kuitika kwaMutare ndizvo zvichaitwa mumaguta nemadhorobha ese munyika sezvo makanzuro asingakwanisi kupikisana nehurumende.
Asi tinenge tichitarisawo zvakare tichiongorora kuti munzvimbo matinenge tigere sepaguta zvinoacceptwa sei nevagari vedu, but tinofanira kuvaengeja tichivaudza kuti mutemo hauchatenderi kuita izvi kuitira kuti vanhu vazive kuti vakufanira kutsvaga dzimwe nzira dzekurarama nadzo pane kurarama vachitengesa mabhero asingachatenderwi.
Mutauriri weMutare Informal Traders Association vaBrilliant Mpofu vaudza Studio 7 kuti havazivi kuti makanzuro nehurumende vanoda kuti vanhu vararame sei.
Danho rutoa nekanzuroka rinotoafekta ka thousands of traders kana vakutaura kuti vanhu havachakwanisi kutengesa izvozvo. Zvinoreva kuti vari kuti vavhare maflea markets here because maflea markets they are designed to sell guzuka. Maguzuka anotengeswa mabhutsu, munotengeswa bhutsu, munotengeswa hembe and so on, munotengeswa second hand clothes.
Mutungamiri wesangano remachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti hapana umbo hwekuti mabhero ari kubatsira kupararira kweCOVID-19.
Makanzuru kana akutaura izvi vachishandisa marizeni emedicine, tingati isusa kando kungoshayiwavo chokutaura ikoko kuti COVID-19 yonzi yobva mubhero, bhero rozoita 7 weeks or 8 riri muchikepe yangosina COVID-19. Kutaurawo kusina maturo uko, kana vari mamarizeni ngavaishandise marizeni asiri medical.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matanho ari kutorwa nemakanzuro nehurumende anoratidza kuti havazive kuti izvi ndizvo zvave kuraramisa vanhu vakawanda munyika.
Mari yevanhu vakawanda mukapinda mutaunhu munoona zvinongoratidza zvega kuti vanhu vakawanda vaakurarama nemabhero. Sei zviri kudaro? Zviri kudaro nokuti one, vanhu vari kuda mari. Chechipiri ka ndechekuti hembe dzacho dzidzi nezvinotengeswa zvitengeswa zviyaizvo, ukada kuti uende kwana Headgers nevamashopu akadero zvinodhura, saka zvinosiyana nemaincomes yevanhu. Saka munhu wese ane njere dzakanyatsoti kweseri anotsvaga kwakachipa. Saka muchiona vanhu vachizomhanyira kumabheruko, unoona masoksi achiita $2 achiita dhora, handiti unoona hembe dzedzi zvichiita $3. Hembe yakanaka chaizvo chaizvo, chako kungoitora uendawo neigeza kumusha.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati danho iri richaomesera vakawanda munyika, asi vatiwo COVID-19 yakadzidzisa vanhu nzira dzekuita mabhizimisi, nekudaro havafaniri kuchema zvakanyanya.
Lockdown yakadzidzisa vanhu kuti vakukwanisa kungoshambadza zvinhu zvavanotengesa vachitengesa vasina kuungana panzvimbo dzekanzuro. Saka zvinokwanisa kukanganisa avo vachange vane zvoro zvavo nemisika yavo panzvimbo dzekanzuro. Asi handioni kuti zvichadzivisa vanhu vanenge vada kuwana raramo kubudikidza nenzira iyoyo, nekuti pane dzimwe nzira dzakawanda dzekushambadza zvinhu dzisingori chete dzekuva nemusika panzvimbo dzekanzuro.
Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende zvikuru guru kota rezvimatunhu vaJulai Moyo kuti sei vave kusimbaradza kutevedzwa kwestatutary instrument 6 of 2014 sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi vamakombe vati makanzuru achazadzisa zvinenge zvataurwa nehurumende sezvo asina simba rekuramba zvaanenge audzwa kuti aite zviri pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumaguta makuru enyika anoti Harare neVulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitovo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu njani ngawafama side effects ngadangana. We were never given anything.
Umongameli Mnangagwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
I was telling Malayana and Lady Jackson,
abasakhulayo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bakhuthaza abalokhe belokuthandabuza ukuthi baguqule ingqondo labo bahlatshwe. Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19. Amazwi la aza ngesikhathi ezinye ingcweti kwezempilakahle zisithi amajekiseni alungiswa kwele China ayiwo asetshenziswa eZimbabwe kawasebenzi okwezinga laphezulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazwini awalobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, Umnangagwa uncume inkokheli yogatsha lwezempilakahle ethele izibabho ngelinye lamazwe alitshumi aveze ukuba alenhlelo ezikhanya ziphumelela kwamagama ekuhlabeni ijekiseni yokuvikela ukubanjwa yi-COVID-19. Ukhuthaze uzulu ukuba ahlatshwe nxa ithuba lakhe lokuhlatshwa selifikile. Ihlandla lakuqala lohlelo lokuhlatshwa kwabantu i-COVID-19 vaccine liqale ngunhlolanja kuhlatshwa abasebenza ezibhedlela labezomvikela. Ihlandla lesibili labangela ababalisi abezomvikela, abafundisi, labantu abaphila lemikhuhlane engalaphekiyo, lalabo abezempilakahle ababesele kuhlandla lakuqala. Kodwa ingcishi yezempilakahle zithi kakukabi leqiniso lokuba amajekiseni ahlahla uzulu weZimbabwe alungiswa kwele China alamandla angakanani okumelana nalolu bhubhane. Omunye olomcabango omunye unkosikazi Nosipho Sithole ongumongikazi waseHarare.
Ivaccine leyo etsho ukuthi yafika eZimbabwe angiyithembi, that's number one, ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu njani ngawapha ama side effects ncedangana. We were never given anything.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Matsurena othi kumele uhulumende achazisele uzulu ngokugcweleyo ukuba imithi yale ijekiseni isebenza njani.
Chakanyanya kukosha izvino ndechekuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vana veZimbabwe kuti kushanda
kwenokuqakathekileyo yikuba uhulumende asitshele ukuba amajekiseni eSinopharm leSinovac asebenza njani, ngoba sisihlabe abantu abaningi sekufuze sibe lolwazi, njalo dokotela kumele ngabe sibekwazi ukuba asebenza njani.
Zvino venyanzvi dzesainsi vanofanira kunge vatosebenza samu dzacho.
Kodwa umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wathenga amajekiseni asebenzayo esithi uyawathemba.
It has explained our strategy as a government in dealing with the pandemic
Sifuna ukubona ukuba siyaba le mali enelayo ukuba sithola amajekiseni lawa. Imali yethu asingeke sithenge ngayo amajekiseni angasebenziyo ngoba imali esiyithole kuleli.
Wathatha amaviki ayisithupha ukuba abantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 bahlatshwe ijekiseni lakuqala. Kuthi izolo ntambama besebeza fika ezinye inkulungwane ezilikhulu asebehlatshwe okwesibili. Uhulumende uthi uzathenga amajekiseni ayisigidi ngenyanga, okutsho ukuba uzahlaba abantu abayingxenye yekhulu ngenyanga kunyanga ezisithupha ezilandelayo. Uhulumende uthi abantu abahlatshwa ngelanga sebefika kulelo nani elalikhangelelwe. Uhulumende uyengezelele indawo zokuhlatshelwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni lonke jikelele ukuze umuntu wonke enelise ukufinyelela ukuhlatshwa endaweni eseduzane lapho ahlala khona. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu lujonge ukubona ukuba abantu abafika izigidi ezilithumi 10 million bayahlatshwa eZimbabwe, okungaba isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60%. Gatsha lwe-Africa Center for Disease Control, CDC, luthi le Morocco yilo eselihlayo abantu abaningi abafika izigidi ezingamashumi amane asebehlatshwe kabili. Amanye amazwe abiwa eqhuba kuhle unhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngabagoqela eleMalaysia, Rwanda, Senegal, South Africa leleZimbabwe. EleZimbabwe selithenge amajekiseni afika isigidi esisodwa 1.2 million wele China. Amanye amajekiseni aphosa efike ingxenye yesigidi 400,000 asephiwe leZimbabwe ngele China. Uthe le India lalo lanikeza amajekiseni afika inkulungwane ezintathu 35,000. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abogatsha lwezempilakahle bathi kulaba zinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,681 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe ijekiseni eyodwa selokhe lolu hlelo luqale ngonhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 205,275. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amane 406. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni wonke omabili adingakalayo laya kunkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,304. Inani lasebebanjwe i-COVID-19 selikunkulungwane ezingamashumi phose amane 37,307 kulandela ukufunyanwa kwabantu abafika phose amashumi amabili 19 belayo izolo. Kubhubhe njalo abane, okukhweze inani lasebefile elizweni lonke laya phezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1,542.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Abasakhulayo beZimbabwe asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 sebekhudaze abalokhe belokuthandabuza ukuthi labo bahlatshwe ukuze bavikeleke. Bathi kungahlatshwa izigidi ezilitshumi 10 million njengokufisa kukahulumente, uZulu ulakho ukubuyela empilweni abeyiphila lolu bhubhane lungakaqhamuki nyakenye. Bakhuthaza njalo abantu ukuthi baqhubeke behlonipha iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ezifana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. Omunye wabatsha laba ngumnumzana kulakwashe Takundwa, yena ohlatshwe ijekiseni yeSinovac izolo. Utakundwa uti ngapambilini ngokuhlatshwa ube ngomunye obelokwesaba kodwa uti uphiwe isibindi lulwazi aluthole kwabezindaba lolunye aluthole ebulenjini be-internet.
Angikahlangani lohlupho ngizizwa ngikahle ngemva kokuthatha ijekiseni le-COVID-19 engikwenze izolo.
Lapho odokotela bakuphe leli jekiseni bakuphile na ulwazi ukuthi kumele ukhangelele ukuzizwa njani ngemva kokuhlatshwa kwaleli jekiseni?
Hayi, basike kutshelile okuningi malayelana naleli jekiseni. Basazisa ukuthi bakhona abanye abangahlangana lohlupho, abanye ingxubeko kuyenzeka ukuthi banamanye ama-allergies abalawo. So bakhona ukuthi ungakhona ukuhlangana lohlupho, kodwa basixwayisile ukuthi nxa ungahlangana lohlupho ungaphenduka esibhedlela bezokuncedisa.
Sikhangele udaba lokuthi basakhona abantu abaningi abasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19. Kuyini okwenza ukuthi wena ufisa ukulithatha leli jekiseni?
Mina bengingafisa ukuthatha leli jekiseni silethemba lokuthi kungasincedisa ekuvuleni komsebenzi, ngoba okwakhathesi sesilomnyaka thina umsebenzi wethu ukhangelele ngezamasiko abakathi art and culture. Ngakho-ke akula msebenzi yama-art eyenzakalayo sikhuluma nje. So sinethemba ukuthi ekuthatheni leli jekiseni kungasincedisa ekuthini imisebenzi ivuleke, sikwanise ukubuyela emsebenzini, sikwanise ukuphila.
Kodwa ubungasabi na sikhangele udaba lokuthi abantu abaningi bayasaba ngenxa yokuthi abalalo ulwazi oluthile ngaleli jekiseni?
Vele ngithengisa khona bengile mbuzo eminingi, bengicabanga ukuthi ngingafika ngingabona engani akuthabisi ngingatshiyana lakho. Bekuyinto sibe i-decision enzima sibili kuyenza, ngoba hayi bekukuningi okade kusekhanda. Even lalapho esivela khona abaningi abakukhuthazi ukuthi abantu behlatshwe, balezinto eziningi abazicabangelayo kuningi okuphumayo nakuma-social media ngendaba zokuhlatshwa. Ngakho-ke kunzima ukuthi abantu behlatshwe.
Wena ulwazi uluthole ngaphi olumayelana ngaleli jekiseni? Ubulalo yini ulwazi?
Ulwazi ngilithole engibale ku-intanethi, nalapho sithe sifika ekliniki bakhuluma odokotela mayelana naleli lokho zesihlabile izolo, bakhuluma mayelana ngalo. Yikho nje engithole khona olunye ulwazi ngemva kwalolo kade ngikubalile ku-intanethi.
Kodwa ngemva kokuthola lolu lwazi ku-intanethi ubuzile yini abo dokotela ngaleli jekiseni?
Hayi, sikhulumile odokotela labo bakhuluma ngalo, sathola ulwazi ngalo. Ngingathi yikho okwakhathesi esisebenza ngakho, so sinethemba ukuthi kuzasincedisa sisiya phambili, akusoze kulepho kuni.
Bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kulaba abalaleli abakhanya ngani basasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19.
Hayi, into engingayitshela ukuthi bangabala bekhangele amajekiseni lawa ayatshiyana, ayenziwe ngamankampani atshiyeneyo. Bengabala ngawo bewazwisise. Bangazwisisa ngibona ingani labo bangafikela esibhedlela bezame ukuyahlatshwa. Kuqakathekile ukuthi sihlatshwe, ngoba sizama ukuzivikela nokuthi sikhangele ukuthi imisebenzi singaqhubekela phambili.
Umnumzana Kudakwashi Takundwa ngomunye wabahlatshwe ijekiseni yeSinovac evikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ubexoxa lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma kuStudio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eleZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzivuse ele-Independence Day mhlaka-18. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu abatshengiselayo eMelika baphosele umlilo wamafireworks emapholiseni abebutheni izolo phambi kwenkamba yabo eBrooklyn Center Police Department. Njalo bekulusuku lwesibili olokubhikitsha kulandela ukubulawa konsundu omnumzane Daunte Wright emiswe ngamapholisa emgwaqweni edolobheni leMinnesota. Elemelika namhla lizamisa ukusetshenziswa kwejekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus e-Johnson and Johnson, yona ehlatshwa kanye ngemva kokuthi abantu abayisithupha abayihlatshwayo batholakale belezinyalo ezingajwayelekanga ezokunquma kwegazi. Ele-Afghanistan liqalisile namhla ilanga lokuzila olwe-Ramadan khona okuzathatha inyanga eyodwa njalo okunanzwa ngokholo lwesimuslim emhlabeni jikelele.
Kweziphathelane lomnotho, osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi njalo ulimaze lozulu. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi osomabhizimusi abathengisa kumbe abawoda irayisi phandle kwelizwe kumele babhadale umthelo wesilinganiso sechumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Kodwa inhlanganiso yabo somabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi kumele uhulumende esule lumthelo ngoba uzabangela ukuthi amabhizimusi amanengi avalwe. Ithi kulomunye usomabhizimusi osetshelwe yiZimra ukuthi kumele abhadale imali edlula $300,000. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Danford Mutashu uthi umthelela lo uzabangela njalo ukukhwela kwempahla ezitolo. La ngamazwi agcizelelwe isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Amabhizinisi azadlulisela phambili ubuhlungu lobu budlulele kubathengi kukhwele lezo zinto ezizwe seziphatha kabi amabhizinisi ngomthelo kube izakhamizi kube ngabathengi abazabhadala lo mthelo. Ngakho vele nxa ngabe kufakwa umthelo umthelo ugcina ubhadalwe ngabathengi ugcina ubhadalwe ngabantu abahlupheka abangasebenzi abalala bengadlanga abathwele nzima. Ngakho ke uhulumende ubulala abantu abavele behlupheka kanti ke njalo abantu bazaphuma ngobuningi emsebenzini kugcine kulohlupho olukhulu kulalokho abazama ukukulungisa.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uvumelana nalo Ncube.
Abazakhala yithi abathengi ngoba osomabhizimusi bazazifaka imali lezo kuma-price entengo ukuze bebhadale i-tax. Uhulumende kufuza abhalanse i-need yakhe yemali le need yokuthi kuqhubeke eyithola imali ngoba singeke sitshise isiphala ngoba sifuna ukudla namhla.
Ushoko uthi kumele uhulumende akhulumisane lapha amabhizimusi kudingwe isisombululo esingasoze sibe lomthelela omubi kuzulu lakumabhizimusi.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lesivumelano njalo le mali yangikhona ekubhadalisaneni kube le ndlela enganilula ukubhadalana ingabe imali engafuni ukuthathwa ngelanga elilodwa. Kodwa singakhangela nje kuke wayenzakala amabhenki asibambela lathi imali zama-transfer since 2018 I think backdated but bakuspread over a long time okwenzesa ile impact yankona sangayizwa kakhulu. Kodwa kusemabhizimusi I think bangakuspreada lakho over time but ukuthi baqhaze ngo-2017 angiboni kuyinto engathuthukisa amabhizimusi. I think sesifuna ukuvala amabhizimusi.
Osomabhizimusi abanengi basola umphathintambo wezemali besithi udinga imali ngazo zonke indlela ngisho lezilimaza umnotho. Isikhulumeli senakora unqube uthi kulezinye indlela uhulumende angazisebenzisa ukudinga imali.
Kungavalwa ubugebengu bese kuncitshiswa uhulumende. Uhulumende wethu ulezisebenzi ezinenge ezingenzi lutho. Kumele zincitshiswe eziphezulu hayi eziphansi. Laba base kuma position management banenge kakhulu bagcwele ema office nabenzi lutho kanti indleko ezinenge zidingakala uhulumende angena kuzo. Ngakho ke kuphungulwe lezo zindleko kuvalwe izikhala zokuvuza kube sekuyekelwa ke kube kuthelwe isabantu imithelo engapheliyo. Uhulumende aphile ngakhona lokho akuzuzayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kuyadanisa ukubona uhulumende egijimisa imithelo kakhulu zona izisebenzi zihola imali ephansi.
EleZimbabwe ke sesibone ngani liyaqakathekisa ke imithelo ngaba umthelo wegwayi otshwala kube umthelo weema imthelo lemthelo ekuseni emini lantambama oqoqodayo uduvelela kugasha luka hulumende oluthize ufuna umthelo nje ongenayo futhi uduvela kuhulumende ufuna kalomthelo nje onje osokubangela ukuthi ke abamabhizimisi abathize bebona kusiba nzima ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizimisi.
Lanxa umphathintambo wezemali esithi uhulumende kabuyeli mufa kulolu daba, inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi isicele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angenele. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sokuqala komqando ngoba kulapho umkhuhlane we-coronavirus ovame ukumemetheka khona kakhulu. Udokotela Solwayo Nkwenya osebenza empilo hospital koBulawayo uthi akumelanga abantu bahamba hambe indawana yonke kungela sizatho. Uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla nxa abantu bengazivikeli ngemfanelo.
Kwamanje i-coronavirus le umkhuhlane wegciwane elisha ibhubhane leli elikhona hhayi usumemetheka kakhulu kukhanya usumemetheka ezikolweni ezithile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi indaba le esesikhulume ngayo umnyaka wonke lo sixwayisa ukuthi abantu bangatshabalala abaningi. Ukanya isikhathi lesi so kubuyako ukuthi kuyaqanda isikhathi sokuqanda lesi kusizabe sikhangelana lengozi enzima okwamagama. Yikho kumele lilale izixwayiso lezo ezikhulunywayo ukuthi abantu bengazi bahambe esiminye eminyeni abantu behlale phansi nxa kungela sizathu esiqakathekileyo ukuthi uhambe loma ukungena edrobheni kungela sizathu lihlale phansi mahlabezulu siyalixwayisa. Lingaze langena lapho kuleseminye eminye khona yikho lapho kuthathwa khona lo mkhuhlane. Lingahambi emaphathini, lingahambi kuya emabhawa, siyalixwayisa. Njalo nxa lihamba ligqoke amamaski la livale umlomo lamakhala lingaze lavuma ukuphefumulelana labanye abantu elingabaziyo. Lapha limile eziminye eminyene lidinga izimali emabhenki langaphi liyaxwayisa ukuthi lime khatshana labantu lingaze lasondelelana. Njalo ligeze izandla liyenze lokho okuthiwa yi-sanitization. Ibhubhane leli alihambi lona lodwa thina yithi esihambayo selinompola sesihamba sipha abanye abantu. Yikho siyaxwayisa kakhulu ukuthi lingaze lasondelelana laba bangalazi into akumele bazizenze emadrobheni behlale phansi. Ngesikhathi lesi esibuyayo esokuqanda abantu bazabe bephefumulelana beseduze njalo abanye bavala amawindi ezimoteni abanye bavala amawindi emahofisini okuzabe kuyingozi enkulu kakhulu.
Kulabanye abakhanya bekhathazekile ngendlela eqhutshwa ngayo uhlelo lokuhlaba uZulu. Omunye wabo ngumnumzana efidlela Ncube olwela amalungelo kaZulu.
Okokuqala nje umithi yakhona lokhu ingatholakali ngendlela efaneleyo ezibhedlela lamakliniki lokhu kuhlatshwa abantu abalutshwane. Njalo lolwazi lokuthi kungatholakala ngaphi ukuhlatshwa akumemethekiswa ngendlela efaneleyo nguhulumende. okwesithathu abantu ke ngokunjalo lokho bengakwazi ukuthi kuyahlatshwa kanti ke njalo lokho lezinsolo ezinkulu ukuthi ukuhlatshwa kuzaba sebenzela ngendlela efaneleyo ngakho ke akukabi nenguquko engako ekucabangeni kwabantu ekwesabeni kwabantu ngokuba ulwazi kabaluphiwa ngendlela efaneleyo ngohulumende. Kucakathekile ukuthi imithi ithengwe ibe mningi kakhulu, ungaba ngowe-Russia, ungaba ngowe-China, ungaba ngowe-Britain, ungaba ngowe-America, ungaba ngowangaphi, kuthengwe kodwa leyo esihloliwe yatholakala ukuthi isebenza ngendlela efaneleyo. Lolo lwazi lokusebenza kwaludluliselwe ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlatshwe bathole ukuphepha. Ngale ndlela okwenzeka ngayo kathesi akulabantu abangahlatshwa ngeke sifike kuloko kuthiwa i-herd immunity. Ngakho ke kuyadingeka imithi bemningi, ulwazi lwandiswe lufinyelele emagumbini amanomhlaba ukuthi kuhlatshwa kuqakathekile njalo abantu bayavikeleka ngalokho.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo kaZulu. Kwezemidlalo, inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust idingele abadlali bomdlalo wenguqu kobulawayo, izicathulo ezisetshenziswa ngabadlali, ama-shooters alikhulu lamachumi amahlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Inspire uGift Samanyawe uthi inhloso yenhlanganiso leyo ukuphathisa abasuwelayo edolobheni lakobulawayo ikakhulu abasakhulayo ukuyibona ikusasa yelizwe.
Our main motive or main reason why we donated the soccer boots is to help out the youngsters at the same time trying to cap violence.
Injongo yethu ngesipho lesi ukuba sisize abasakhulayo ukuba bathole okukwenza njengoba sisazi sonke ukuba iningi labantu kwele Zimbabwe kabaqhatshwanga. Njalo nxa bengela ndlela zokuchitha isikhathi eziqondileyo basuka baphatheke ekugangeni.
Amaqembu athole izikhabiso lezi ezivele kunhlanganiso ye-Inspire ngabalisa amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League athele Highlanders, elebulawayo City, elebulawayo Chiefs kanye lamanye amaqembu amancane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Inspire uJoel Phambano Ndebele uthi amaqembu abawakhethileyo bawakhethe ngemva kokuxoxisana lenkokheli zezigaba.
The criteria was really community. We chose the community.
Sikhethe amaqembu kaZulu athwele nzima, njalo zikhona ezinye impahla ezisendleleni ezizathi zingafika, siziphi amanye njalo amaqembu angazange athole.
Imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala ngenyanga kaNkwenkwezi ukuthi nxa konke kungahamba kuhle sekuqala le midlalo yezigaba zangaphansi. Inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust inhlanganiso ebunjwe isizalwane selizwe leZimbabwe uPatience Ndebele Omichi labanye bakhe elizweni laseNgilandi. Le nhlanganiso iphathisa abaswelayo emazweni ambalwa, njalo kwele Zimbabwe sebephathise umphakathi ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukugebha imigodi yamanzi, ukubhadalela abantwana imali yesikolo kanye ukupha izakhamizi ukudla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abasakhulayo asebehlatshwe ijekiseni le bakhuthaza abalokhu belokuthandabuza ukuthi baguqule ingqondo labo bahlatshwe. Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa ku-2017 uzabulala amabhizimusi loZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.